Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera ndira 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chezuva repiri mugore ra 2021. Ndini Rachel Tondi ndichitembenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Rasikirwa kunyanya vemhuri ini tatiri 7 boys. Tatasara tiri 2 ini naivu. Saka zvoreva tikwasara imwani. Dokura Skiba mkuma uka chia advice achitunga mira achita jose as a family we've lost a father, a brother wanga achi advisor kutitive isu atiri because of him saka ati wakure mea kwa Skiba jepchiro rarivari
mnyori anuuna nezwe kudziri wakwe nyika mu MDC Alliance va Emmanuel Chimwanda vashaya chirwere cheCOVID-19 choramba chichibata vanhu vakawanda munyika.
Chakabata kudzidzi chasvika zvakadii zvakare nyaya yeCOVID-19. Saka COVID-19 kana ikaterera mukufamba kwegore rino zvinobatsira kuti maindastri upfumi hwenyika upunduke uende mberi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mvura ikaramba ichinaya zvakanaka uye chirwere cheCOVID-19 chikapera upfumi hwenyika hunogona kusimukira zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muMDC Alliance vaEmmanuel Chimwanda vashaya. Vachimwanda, avo vakambove Assistant Commissioner muZimbabwe Republic Police, vanonzi vakashaya nezuro maneru. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Vachimwanda, avo vembove Assistant Commissioner muZimbabwe Republic Police, vakashaya usiku wemusi wechishanu, ari kutaura akamirira mhuri yemufi, uye ari munin'ina wemufi, vaClifford Chimwanda, vaudza Studio 7 kuti vachimwanda, vashaya mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere cheitsvo.
The best we could do that phone ambulance, iuye vatore. Tumbatafona ambulance ikambodireya kati ya mtombo inda kumwe wachina watenda case ya COVID tikazo wakazo ubuya hao sakandu wakazo confirm out wachimwanda wazo tikata ok tumba wawatora doku inda navu kukumo hospital saka wakukumo waka wabana wakukumo wachina ita maprocesi ya kukumo hospital confirmation na doctor tumba wazendisa kunyarazi saka nasi doku watachi process sedu mapepa hao takamiri ya wana wawo wano wakumu waruku UK tu waruku UK mumu waruku Amerika batu waruku prosesa waruku ita wuma COVID test hoping uti by Tuesday wale vashika.
Vachimwanda vati varasikirwa zvikuru semhuri vachiti mukoma wavo ndiye angashitungamira mhuri kunyange angave mune zvematongerwo enyika.
Tarasikirwa kunyanya vemhuri ini tatiri 7 boys. Tatasara tiri 2 ini naivu. Saka zvoreva tikwasara imwani. Dokura Skiba mukoma uka chia advice achitunga mira achita jose as a family we've lost a father, a brother wanga achi advisor kutitive isu atiri because of him saka ati wakure meko taraskiwa jepchiro rarivari
mutevezeru wa mutawiru wa MDC Alliance la Clifford Slachwayo vati sebato varu kushushika na zvikuru nekufa kwa vachimwanda va Slachwayo vati chanyanya kuvarwadza ndechekuti vachimwanda awo vanowe mumwe vakambove muchipurisa kubuda pache na kupikisa hurumende ya ZANU PF vashaya munyika musati mavene utongi wejekerere wawairwira
munozviziva kwana pikita kusi kwa dzavanhu vanhu vachigara mugomo vachinetsana nana hunji vaya vachimwanda vakawanika vari mupurisa akamira nevanhu asina kumira nebato aimira nevanhu kuti vanhu vanofanira kuchengetedzwa ini semupurisa basa rangu kuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe tinoona vanhu vaiita zvinhu zvisaurama kudai vaisungwa vaiendeswa kumatare vachitongwa nemhosva dzavo tinoona vachimwanda vari munhu aida kubatanidza vanhu ndosaka president Nelson Chamisa vakavapa chigaro chekuchengetedza musangano cheSection for Security ndiyo chigaro chakakosha mubato chigaro chisingapuwe munhu wese wese kunyange kunyambori kunyika chaiko chinopuwa kune vanhu vane hana vane rudo nevanhu vanoda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika tarasikirwa negamba chekuchema senyika semusangano
vachimwanda vakasiya basa muchipurisa vakapinda mune zvematongerwo enyika vakashanda zvikuru nevaimbo vamutungamiri weMDC Mushaka Bva Morgan Tsvangirai vakazodomwa nemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuve munyora anoona nezvekuchengetedzeka munyika vachimwanda avo vakamboshanda mukomishoni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vanonyanyozivikanwa nekusunga kwavakaita vaimbo vemutungamiriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National War Veterans Association vachenjerai hunzvi avo vakarura nenyaya dzekukonzeresa mhirizhonga munguva yekutorwa kweminda kubva kuvachena nekurohwa nekuurayiwa kwakaitwa nhengo dzeMDC kubhigita muna 2000 panguva iyi vachimwanda vaive assistant commissioner muchipurisa vachishandira mudunhu remasvingo mutauriri wemhuri yemushakabvu ati vachimwanda vanonzi vakatarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kwagutu nemusi wechina vanhu vakaungana panhamba 25 Openway kusouth Atton muno muHarare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Vanhu vatanhatu vakafa nezuro nechirwere cheCovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pavanhu mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 369 hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu mazana maviri negumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika yose pazviuru gumi nezvina nemakumi masere nevana kana kuti 14,084 vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vose vanhu vagara vari munyika kunze kwemunhu mumwe chete anonzi akabva kuSouth Africa vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe chete nemazana matatu ane makumi mana nevanomwe kana kuti 11,347 zvichitevera kupora nezuro wakare kwevanhu makumi mapfumbamwe nevanomwe uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCovid-19 hwave zviuru zviviri nemazana matatu ane makumi matanhatu nevasere kana kuti 2,368 uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi izvo zvinoburitswa studio 7 isisiri kutepfenyura pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti vadarika 84 million uye vanhu vafa vadarika miriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru kana kuti 1,800,000 muamerica chete chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri uye vanhu vafa munyika iyi vadarikawo zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvitanhatu kana kuti vadarika 356,000 izvo zviri kuisa nyika iyi pamusoro penyika dzose dzavhiringwa nedenda iri pasi rose imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi inoti Zimbabwe ine mukana mukuru gore rino wekusimudzira upfumi hwayo sezvo mvura iri kunaya zvakanaka mukuru wesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti vanoshuvira kuti dambudziko reCovid-19 ripere gore rino kuitira kuti maindastry ose ashande zvakanaka ukuwo kurima kuchiunza pundutso
mbraika naya sebu za kweni chino sumu za agriculture nyayo kubima nikaedu nishaka mila chaizo nyayo kubima nukuti 67% mbapu population ichiku karakumaruwa na hizo zo nyayo kubima inyaya ichaka bata chaizo upenyo uwanu wakawanda chaka na hizo zo kumbisho uwanu inge panyayo kuti mbraya naya ere kwarima ere zile uwanu wana zo kubia ere ngate kuchini karamisha yu kama kulema ili afunga yu kura haina kuna ya zakati na keli zakari ufumu inika hauna kusumuka kure afunga wakati kutere gane 6.5% kure rino wa urumta kwa kumisha kusumu keli kumaringene kutari kwa kwe kuti kuchani kuchinaya takuka naya barimu wakarima chino katila nukuti karawema industry chino zao zawano chani kamu industry chino vazwa kare mu agriculture taka nyaye kungona ya chepe yono inu shandula ufumba minu we ufumu yonika
pane zirongwa ere ziripo pari zino zvingaite kuti izvo kana mvura ikanaya nyika inomira zvakanaka muyadze upfumi takatarisa kuti izvo veruzhinji vanenge vari kukundikana mukuwana zvikwanisiro
kuti mukatarisa gore rapfuura patakatanga gore vanhu vanosvika 7.7 million vanga vachitoda kubatsirwa nezvekudya zvichireva kuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka panyaya yezvekudya chaiko chaiko yekuwana zvekudya saka hurumende yanga ichingoita zvirongwa zvakaita secommand agriculture vakatanga gore rino nyaya yepfumbudza nekuti vanhu vane minda midiki vari kutsvaga nduvamo vari kutsvaga zvokuti vararape havashandisei chirongwa ichocho chepfumbudza chokuti vaipuwa mbeu vachipuwa fertilizer kwacho kuti varime panongokwana kuti iyo nemhuri yavo vadye kwegore rose saka pane chirongwa chepfumbudza chakaitwa zvakare maringe nenyaya yokurima kune zvakare presidential input scheme yanga iripo yokupa vanhu vanotambudzika mbeu kuti vagone kurima takaona mari yakati kuti ichiiswa zvakare kunyaya yokurima mubhajeti ra2021 tiratidza kuti nokuda kwekuratidzwa kwanga kwaitwa kuti mvura ichanaya hurumende yanga ichida kuonekwa ichigadzirira kuti vanhu vagone kushandisa mvura iyoyi kuti tidzorere Zimbabwe pakugona kuzvirimira zvinhu zvinoita kuti tigone kuva nepundutso saka panyaya yeagriculture ndinofunga kuti gore rino riri nani chose hatigoni kana kutorienzanisa nemakore mairi apfuura aya tichabata kuti tichasumuka zvakadii zvakare inyaya yecovid-19 saka covid-19 kana ikaderera mukufamba kwegore rino zvinobatsira kuti maindastry upfumi hwenyika hupunduke uende mberi.
Zimbabwe kubva zvayawana kuzvitonga muna 1980 yagara ichibuda nezvirongwa zveupfumi zvainopa mazita akasiyana siyana asi pedzisiro yacho hapana chiri kunyatsoonekwa chine pundutso zvapa kuti nyika isvike pairi papa mukuomerwa munyaya dzeupfumi. Zvii zviri kupa kuti imimi muve nechimbo chekuti izvo chirongwa cheurwendo huno chinogona kuti zvinhu zvigadziriswe zvakanaka munyika?
Matauro andaita ini handisi kutaura kwemakore achati kuti ndiri kutarisa nyaya yegore rino maringe nekuti kukanaya chinhu chakaita kuti tihurere ngonga hwakawanda hwatakaita kubva 1980 hupashande inyaya yokuti tanga tisina kunyatsorumika zvokuti tainyatsopedza zvatinge tati tiri kuita paishaika chido yezvii chirungu political will kuhurumende yekuti zvavanenge vatara kuti taakuita zvoitwa.
Mukuru wesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vachitaura vari parunhare vari muHarare. Dare reCongress yemuAmerica rakavhota nezuro richirasa danho rakanga ratorwa nemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump rekuramba kusaina bhiri remutemo wekupa bazi rezvekudzivirirwa kwenyika masimba ekushandisa mari mumabasa aro. Nhengo dzedare iri dzakavhota zvakadai nezuro kanove kekutanga kubva zvakapinda vaTrump muhofisi yemutungamiri wenyika. Nhengo dzedaro iri rine nhengo dzebato dzeRepublican Party dzakawandisa zaka voda zichirasa masimba ava Trump ekuramba kusaina biri iri kuitira kuti bazi iri ripiwe mari yekushandisa inosvika mabiriyoni mazana manomwe nemakumi mana emadhora kana kuti $740 billion. VaTrump vakaramba kusaina biri iri sondorapera vachipokana nezvimwe zvinhu zvaive mubiri iri izvo zvinobata makambani anoita zvesocial media vachiti makambani aya aishanda aine kwaakarerekera apo vaTrump vaitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri weAmerica. Yasvika nguva yekutimbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evanhu vemuCameroon avo vakanga vatiza misha yavo zvichitevera kurwisana kwaiitika munzvimbo dziri pamuganhu wenyika iyi neNigeria vatanga kudzokera kumisha yavo kekutanga mumakore mana apo pakatanga kurwisana pakati pemauto emuCameroon nevanhu vanotaura rurimi rwechirungu munyika iyi vachiti vanoda kuti nyika iyi ipasanurwe. Masangano anobatsira vemachechi pamwe nemakanzura emunyika iyi vari kupa vanhu rubatsiro vanenge vadzoka kunogara munzvimbo dzavakatiza. Vari kumirira bato riri kutonga muNiger musarudzo yemutungamiri wenyika iyo iri kudzokororwa muna kukadzi vaMahomed Bazoum vari kukwikidzana nevaimbi vemutungamiri wenyika iyi vaMahamane Osman. Izvi zvinotevera zvaburitswa nhasi nekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi. VaBazoum vanonzi vatadza kusvitsa mavhoti anodiwa kuti vadomwe semunhu akunda musarudzo yemutungamiri wenyika kunyange hazvo vakunda vaOsman. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Umo ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Frida Chanakira vanova ivo mukoti vari kushanda ivo munzvimbo dzinowanikwa idzo dziine vanhu vazhinji vari kubatwa nedenda reCOVID-19 imo muno muAmerica. Muzvare Frida Chanakira vakawanikwa zvakare vachidomwa sevamwe vevanhu vakashanda zvinonwisa mvura pasi pechirongwa cheZimbabwe Achievers Award chegore rino. Regai tiende kwavari tinzwe kuti pari zvino vanga vari kushanda vari kupi uyezve kwakamira sei kwavari.
COVID ichitori nedambudziko hombe nekuti ipapa ndanga ndichishanda kustate inonzi North Dakota. Takasendwa kuNorth Dakota takawanda kuti tinobatsira nekuti yakangova inga vasina kuprepare mahosipitari ekuNorth Dakota.
Zvii zvamakasangana nazvo kunzvimbo iyoyi yeNorth Dakota?
Pandanga ndiri kuNorth Dakota mapatients aifa zvandanga ndisati ndamboona kuWashington DC kana ndiriko. Ende achifa kudaro isu patinobuda mushift medu taakuenda kana kumahotera kwatiri kugara vanhu vanenge vasina kupfeka mamasi. Vanhu vari kunzoko vanenge vachitotiudza kuti iflu hakuna COVID. Isisu tirikudzokera muhospital tirikuona COVID zvairi kuita. Ende wazoona kuti vanhu vaye vari kunze pavanozoya muhospital vakosora kana kuti vakutadza kufema vosvikosangana nezvavakuona muhospital. Vari kunzwa vanhu vari kuchema muhospital, vari kunzwa madokta manesi vari kumhanya mhanya muhospital. Mune action yakawanda yekutraya kusevha upenyu hwemunhu. Ipapo ndopavanotanga kubhilivha manje kuti COVID iriko. Unonzwa munhu akuti nesi Frida fonereiwo kumba kwangu muvaudze kuti COVID iriko nekuti ivo seniwo tanga chingofunga kuti iflu. Chingovafonerai muvaudze kuti ndozviri kuitika kuno. But isiso zvinonetsa manje kuti tifonere mhuri dzemunhu nekuti tinenge tiri bhizi kutsvaya kusevha upenyu.
Zvii zvamungayambire veruzhinji nyanya panyaya iyoyi yechirwere cheCOVID-19 vakateerera pari zvino mugore ijairino ra 2021.
Ini ndinoda kuudza munhu wese ari kumusha kuti COVID iriko. Kana payakatangawo kunopisa ingoti pamwe iflu pazvanga zvisati zvasvika kuno. Ende ndozviri kuita vanhu vakawanda vasati vaona zvatiri kuona isisi. Chiri important dzisi ende chekuti vanhu vese nevanhu vanga vasingabhilive kuti kune COVID. Toda kungovaudza kuti COVID iriko. COVID iri kuuraya. COVID haina treatment. Munhu ari kuya muhospital chikurapa pneumonia nemasymptoms anenge ari related kuCOVID. Iwo matemperature, machikosoro, machii, but COVID haina chinoirapa. Ende vazhinji vacho vari kuya muhospital vari kufa kunyanya vanopinda muICU. MuICU ndoo mandiri kushanda inini. Mune vanhu vari pamaventilator. Mune vanhu vekuti havasi kukwanisa kana kusumudza ruoko kuita chinhu. Vanenge vakangorara tiri kuvasidha nematyubhu. Tinenge takavaisa matyubhu ekudrena fluid mumachesi. Tinenge takavaisa matyubhu emakatheta kuti tione kuti makidneys avachiri kushanda here. Asi prognosis yevanhu vese ivavo iri very low. Nekuti muhospital macho mutoriwo nechaos. Hapana ari kunyatsonzwisisa zviri kuitika muhospital kana kuti zvorapwa sei. Saka tese tiri kungotrayawo. Inini advice yangu ndeyekuti vari out there vari kunze kudzimba vana varume trayai kuprotekta hama dzenyu. Pfekai mamask, gezai maoko, zivai kuti COVID iriko. Munhu wese uri kutarisana naye ingoimagina kuti ari positive necovid ndokuti zvifambe. Svita munhu wese uri kuita in contact naye as if ane covid nekuti ukadaro uri kuzviprotekta. Mumahospital umu tinoona baba amai nevana vese vanenge vari muICU vari pamaventilator. Saka advice yangu ndeyekuti vanhu ngavapfeke mamasi kuti zvipere. Vanokwanisa kubayiwa vaccine bayiwai vaccine.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Frida Chanakira kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Kirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutanga gore dzvara 2021 tichiita hurukuro nemukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamusoro pemaonero avo mugore ra 2020 radai kupera uyewo gore ra 2021 ratadai kutsika. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMaguhu tichiti makorokoto egoredzva.
Ndinotenda Jonga.
VaMaguhu, maonero enyu mugore ra 2021 munoona riri gore ringadai chisiyana here nezvamamuchiona mugore ra 2020? Tipeiwo maonero enyu nepfungwa dzenyu.
Vatungamiri vatanga tiinavo muna 2020 ndo vatirikupinda navo muna 2021. Hatina kuona shanduko huru pamafungiro avo utungamiri hwavo tichikrosta kupinda muna 2021. Chakaita matambudziko ehuri akashambadzwa. Vamwe vacho vakambosiiswa mabasa asi hatina kuona vanhu vakaita sana Obadiah Moyo vachiendeswa kuTrombo kwenguva yakareba kana vana Priscilla Mfumira vakabira mapechiness. Vabereki vedu vakasiya mabasa kare kare. Hatina kuona vachipiwa mitombo yakasimba. Saka tiri kuona sekuti huri hucharamba ririyo dambudziko ratingati the elephant in the living room. Dambudziko hombe richange richinetsa vana veZimbabwe muna 2021. Chitarisawo zvekare nyaya yekuti mitemo yedu haina kugadzikana, haisi kunyatsa kuyanana. Vanhu vakaisa mari dzavo mumabhanga vari kunetseka kuti vatore mari idzodzo. Zvinoreva izvo kuti vanoda kuuya kuzotanga mabhizinesi munyika vanotya kupinda mudziva rine ngwena. Kuti vakaisa mari dzavo mumabhanga havazokwanisa kubudisa mari idzodzo. Naizvozvo hatisi kuzoona kumutsiridzwa kwemabhizimisi asi tichangoona vanhu vachingoona nehwapo mukwapo tichingowana kuti tikwanise kurarama kusvika muzuva remangwana asi handizvo zvinofanira kunga zvichiitika munyika.
Vamagu, muri kureva here kuti mugore ra 2020 hapana chakanaka chakaitwa nehurumende? Maziso enyu aingoona zvakaipa chete kana maitadzwa nehurumende?
Inini hangu ndiroda kuti ndiitaure ndakamira pachokwadi. Hapana chandaona chanyatsa kugadziriswa nehurumende yedu. Hurumende yedu chainonetsera ndechekuti vanofarira makamera vakaita kanhu kadiki diki nekasina nemusoro wese kanobva kashambadzwa kuti onai zvataita. Panyaya yemigwagwa ndodondikuudzei kuti vanhu vazhinji iko zvino pazororo rino iri vakatadza kuenda kunoonana nehama neshamwari kumamisha nekuti migwagwa yedu is a state of disaster. Tochitarisa nyaya yandataura yemabhengi, Reserve Bank of Zimbabwe iko zvino izvi harisisiri bhanga reguru renyika rine mukurumbira nechikonzero chekuti vanhu vakaisa mari dzavo. Isu tinotarisa kuti hurumende ndiyo inofanira kuprotekta mainterest evanhu vanoisa mari mumabhengi. Asi iko zvino izvi handizivi kuti kangani kandakapinda mabhengi ndichiona vanhu vachiratidza kunyunyuta vachiudzwa kunzi nyorai tsamba kana muchida mari. Tsamba iyo inoenda kureserve bank of Zimbabwe ndiyo inozofunga kuti vokupai here mari kana kuti kwete asi mari yacho ndeyako. Saka izvozvo ndinoti hurumende ndiyo iri kuita ukoronera.
Saka zvii zvamunokurudzira kuti zviitwe kugadzirisa matambudziko ese amadomaya mugore ra 2021?
Masolutions edu aripo kana paine vanogona kuteerera vanenge vari kumahofisi ekumusoro. Chekutanga tinotarisa nzvimbo dzatine yatinge chicomparative advantage patinenge tiine mukana wekuti tinokwanisa kukurumidza kuwana pfunduso. Chotaura nyaya yemining, Zimbabwe inyika ine maminerals all over the country. Mamwe acho tiri nhamba yechipiri kana yechitatu pasi rese zvakaita sana platinum chrome. Tinoproducer lithium yakanaka chaizvo. Saka hurumende inofanira kuti maminerals iwavo arege kucherwa nemakoronera ari muhurumende. Ngapaanyatse kusarudzwa mainvestor vane nhoroondo yemining, noti kuti yecabinet minister ndiye anochienda kunofoma kambani yekuenda kunochera emineral mari iyoyo yochorera mhomwe dzake. Itotarisa agriculture, tine comparative advantage kuagriculture nenhau yekuti bredu rakanaka. Saka tinofanira kuti gadzirisa agriculture kuti land ipiwe kune vanhu vanokwanisa kuproducer for exports. Hurumende inofanira kugadzira matourist facilities.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamaguhu nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Mazvita.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokushuvirai goredzva rine makomborero. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Zvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muMDC Alliance vaEmmanuel Chimwanda vashaya. Chirwere cheCovid-19 choramba chichibata vanhu vakawanda munyika. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti mvura ikaramba ichinaya zvakanaka uye chirwere cheCovid-19 chikapera, hupfumi hweZimbabwe hunogona kusimukira zvikuru. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Rachel Toto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 pasi rose kwose kwamuri.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.